manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo kukadzi 4 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano wavo mukuru muchitungwiza nhasi. Vanhu vane chitsama vanoungana mumusha weColdre Park muBulawayo vachiona vaimbi vakasiyana-siyana pamwe nekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota pasi pechirongwa chaitwa nemamwe masangano anoshanda akazvimirira oga achishanda nesangano reZEC. Zimbabwe Electoral Commission inokurudzira vakashungurudzwa munyaya dzine chekuita nesarudzo kana zvematongerwo enyika kuti vamhangare kumapurisa pamwe nekukomisheni yekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kukurudzira vakashungurudzwa munyaya dzine chekuita nesarudzo kana zvematongerwo enyika kuti vamhangare kumapurisa pamwe nekukomisheni yekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Mugwaro raburitswa nesangano iri rasainwa nasachigaro mutsva weZEC amai Priscilla Chigumba, boka rinoona nezvesarudzo iri rinoti riri kushushikana zvikuru nenyaya dzemirishonga dzine chekuita nesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika idzo dziri kuburitswa nemamwe mapoka enhau. ZEC iri kukurudzirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti aremekedze mutemo unobata mapato ezvematongerwo enyika wePolitical Parties Code of Conduct uri pasi pemutemo wezvesarudzo weElectoral Act. Boka iri rinoti rakazvipira kuita sarudzo dzinotambirika uye murunyararo, mapoka ose achiita zvaanotarisirwa kuita pasina zvimhinga mupinyi. Vanhu vakawanda zvikuru kumaruva vanonzi vari kushungurudzwa vachimanikidzwa kusarenda marusiti anoratidza kuti vanyorisa kuvhota. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Mashoko aamai Chigumba akanaka zvikuru, asi tinoda kubva takurumidza kutaura kuti haasi mashoko matsva. Mashoko agara achitaurwa nemunhu wese anoshuvira Zimbabwe ramangwana rakanaka. Saka tinoona kuti dambudziko riripo harisiri kuzeki dambudziko remhirizhonga. Dambudziko remhirizhonga ilogic iri mubato riri kutonga reZANU PF. Kubva kuhondo kusvika pari zvino, ZANU PF yakaramba iri mumodi yehondo. Saka kwavari maelections zvinoreva kuti hondo. Ndosaka muchiona vanotanga dzimwe nguva kuridza nziyo dzehondo, kuvhundutsira vanhu mawar veterans zvinhu zvakadaro. Saka pakasava nethat transformation, pakasagadziriswa dambudziko iroro, masungiro iwawo ekuti sarudzo inoreva hondo, inoreva kuti iri bato rezanu rikajiwa, zvinoreva kuti nyika yarasikirwa nekuzvitonga kuzere. Pakasagadziriswa masungiro iwawo, handifunge kuti mashoko aJaji Chigumba ane zvaangashandure pamhirizhonga.
Asi kava Maguhu, tinonzwawo vemapato anopikisa vachinziwo vanotanga mhirizhonga sei muri kunanga ZANU PF?
Mabato anopikisa mazhinji acho vanongopomerwa mhosva pasina humbowo, asi tisi tinozviziva kuti violence yemuZANU PF inosupportwa nestate institutions zvakaita semapurisa, mauto nemakwazai state institutions akaita semaborder gezi, mawar veterans nevamwe vakadaro.
Asi tingaona here vanhu vachisimuka vachienda kunomhangara kumapurisa pamwe naiko kuZimbabwe Human Rights Commission sezviri kukurudzirwa neZEKI?
Zvinogona kudaro, vanhu vanokwanisa kuenda zvavo kunomhangara, but vashoma nekuti ruzhinji rwemuZimbabwe vanobatanidza bato rezvanupf nemapurisa nemasoja uye nemamwe mainstitutions ehurumende.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vafarai maguhu vari parunhare muHarare nestudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rezanupf panyaya iyi. Mapato anopikisa achishanda ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance nhasi aita musangano kuchitungwiza uko azivisa kuti haasi kuzobvuma kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iite sarudzo nguva yadzo isati yasvika sezvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira mutungamiri weMDC Alliance, vanova zvakare mutungamiri weMDC team vaMorgan Tsvangirai, mumwe wavatevedzerwa vaTsvangirai vaNelson Chamisa, vati havasi kuzobvuma kuti sarudzo dziitwe nguva yakatarwa mubimbiro isati yasvika kana kuti kudarika.
Tiri kuenda kumaelection ari kuona kubva muna 22 July kuenda muna 22 August. Hatisi kuzobvuma kufambiswa kwemaelection achienda kumberi kana achiuya kumberi. Tiri kuti kuna Mnangagwa hauna simba iroro.
Vachamisa vauza zviuru nezviuru zvevanhu zvapinda musangano wanhasi uyu kuti havasi kuzobvuma kudyiwa vakasvinura sematemba musarudzo nezanupf rwendo runo, vachiti vanoda kuti mutemo wesarudzo uvandudzwe.
Gore rino hatichabvumi kuti maballot paper apurindwe nemunhu watisingazive. Takatuma vana vangonzora, takatuma sekretari wedu wemaelections Comrade Uchi vazvizvai. Tikati ndai munovaudza kuti tinoda kuti tiwirirane theprinting company yemaballot because ndobva tiri kurohwa ipapa.
Mumashoko avo kuDavos, vaMnangagwa vakati sarudzo dzinogona kuitwa nekukasika. Vachamisa vakurudzira vanhu vese munyika kuti vanyarase kuvhota, vachiti sarudzo dzegore rino ndidzo dzekubvisa ZANUPF pachigaro. Mutungamiri weMDC Professor Wolf Mncube vatiwo kunyange hazvo vaTsvangirai vasiri kupinda mumisangano iyi vakavapa mvumo yekuita musangano iyi matunhu ese munyika, vachikurudzira veruzhinji kuti vashande vari muAlliance iyi. Vancube vati kunyange hazvo ZANUPF yakasandura utungamiri hwayo apo yakati ndanisa vava Robert Mugabe gore rapera, hapana chati chachinja mubato iri.
Akati go back kuvanhu so that we can explain kuti hakusati kwachinja. Mnangagwa naMugabe semfanana, Chiwenga naMugabe semfanana. Akati prof remember kuti vakomana ava ndivo vakaita first coup, preemptive coup in 2008 to prevent President Tsvangirai from going to state house.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai BT vati Alliance ine urongwa hwekusimudzira magaro evanhu nekugadzirisa upfumi hwenyika uye inokwanisa kuita izvi nekuti ine shamwari dzekunze dzakawanda.
And it shows kwanisa izvi because chinhu chatinacho kuMDC Alliance it trusts ne confidence nehama dzedu dziri kunze kwedzimwe nyika, kunana United States of America, kunana United Kingdom, kunana India, kunana China. They have confidence and trust muhurumende yavaTsvangirai. And vazhinji, vazhinji, you know what we did. Takabatwa chioko neZANUPF muGovernment of National Unity.
Vamwe vatungamiri vemapato manomwe ari muMDC Alliance vanosanganisira vaJacob Ngarivhume veTransform Zimbabwe navaAgripa Mutambara veZim People First vatsanangura kukosha kwekushanda pamwe chete muAlliance. Vachamisana vancube vati kunyange hazvo pakasave nekuwirirana, vanhu vanofanira kushanda pamwe chete muAlliance kuti vakwanise kuita chinangwa chavakaumbira bato roMDC muna 1999. Mumubatanidzwa uyu mune makakatanwa zvekutoti vanhu vari mubatanidzwa pamwe nemapato acho vave kupikisana pachena uye vamwe havasi kutopinda mumisangano yacho. Pamusangano wanhasi paita makakatanwa ekuti ndiani otaura pakati pevatevedzeri vavaTsvangirai vange varipo vanoti vachamisana vaElias Mudzuri uye vachamisa ndivo vazotaura. VaMudzuri vakabva vasina kutaura. Mutauri weAlliance vaWalsh Mncube vati zvaitika nhasi pamberi pemhomho yavanhu hazvina kunaka uye vachagadzirisa nyaya iyi nebato reMDC kuti zvisaitike zvekare. VaMudzuri ndivo vakasanobata chigaro chavaTsvangirai asi ivo vatsvangirai vakaduma vachamisa kuti vavamirire mumusangano yealliance. Mumwe wevatevedzeri vatatu vavatsvangirai muzvare Tokozani Kupe havasi kutomboenda kumusangano yealliance iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vane chitsama vaungana mumusha weColdplay Park muBulawayo nhasi vachiona vaimbi vakasiyana siyana pamwe nekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota pasi pechirongwa chaitwa nemasangano anoshanda akazvimirira oga achishanda nesangano reZimbabwe Electoral Commission mukuedza kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rino. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu ava vanosanganisira vechidiki vange vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwavo. Mumwe wevanhu vakadaro ndiKindness Mukume, uyo atange asati awana mukana wekunyoresa achitiwo azokwezvwa kuuya kuzonyoresa nenyaya yekuti ange auya kuzoona vamwe vevaimbi vange varipo sezvo achifarira zvemumhanzi.
Ndanichitosva hangu mukana. Saktori my first time.
Mumwe zvewe vechidiki muzvare Shamiso Ncube vava nemakore makumi maviri nemana ekuberekwa nemumwe wevanyoresawo kuti vagokwanisa kuvhota pachiitiko ichi vachiti vange vasati vanyoresa nekuti vange vaeneka nguva vari kuSouth Africa.
Ndandisipo ndandiri kuSA saka yezvino ndatsoka kumushando saka ndakoregister.
Vatawanda Chimini vanove mukuru wesangano reElection Resource Center rinove rimwe remasangano ange ari muchirongwa ichi vati vakatanga kushandisa chirongwa chekushandisa vaimbi kuedza kukwezva kuti vanhu vanyorese kuvhota kubvira gore rapera. Vati chirongwa ichi vari kuchiita senzira yekuedza kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota kunyanya munzvimbo dzine vanhu vashoma vari kuita izvi. Vachimini vatiwo kunyange hazvo chirongwa cheBVR mopup chaiye kupera, chirongwa chekuedza kukwezva vanhu ichi chinobatsira sezvo kunyoreswa kwevanhu kucharamba kuchienderera mberi kusvika mazuva 12 mushure mekunge zuva rekuvhota ratarwa zviri pamutemo.
Basa ratiri kuita rakakosha, riri kubatsira kuvamwe vatiri kutaura navo panapa vanga vasati vatoregister asi vaine zvese, asi nekuti taita urongwa hwakadai vabva vatoona mukana wekuti vati varegiste kuzovhota. Saka tofanira kuti zvinge zvichinakidza zvokuti vanhu varegiste, vanhu vachipuwawo information yekuti kuregista kwacho zvinorevei, ndekupi kunyepa, nekuti vamwe vari kunyeperwa izvezvi kuti tikakuregista itadai sotichaziva kuti mavhota. Tine urongwa hwekufamba tichiendawo kumamisha tichivaudza vanhu kuti aiwa inhema ukavhota pawadira hapana achaziva kuti wavhotera papi. Ngatisabvundutsirwe, ngatisashishidzirwe. Saka chirongwa uhu ndehwekukurudzira asi tichidzidzisawo zvakare kuitira kuti vanhu vazwisise simba revhoti yavo.
Mukuru wezvesarudzo mudunhu reBulawayo amai Stembiso Kupe vati chirongwa chanhasi chavabatsira zvikuru pakusimudzira huwandu hwevanhu vauya kuzonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Vanhu vauya vakawanda. Iko zvino tatanga tine machine 2, tatoisa wechitatu, tatoshedzera wechina. Takatarisa iko zvino kuti tinganotora wechishanu. Kune nhamba yatake takananga tichitanga exercise iyi, asi hatisati tasvika, asi tatopfuura hafu yacho. Zviri kuitika nhasi zvakatinakira zvikuru.
Chirongwa cheBVR mop-up icho chakatanga musi wa10 Ndira chinotarisirwa kupera nemusi wechina 8 kukadzi. Dunhu reBulawayo ndiro rine vanhu vashoma vanyoresa pamatunhu ose ari munyika. Vanhu zvikamu 50 nezvinomwe kubva muzana ndivo vanyoresa kusvika pari zvino mudunhu iri. Vanhu vanopfuura mamiriyoni 500,200 ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota munyika mose kusvika pari zvino. Zeki inoti yakange yakatarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni 500. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM
muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva rechirwere chegomarara kana kuti Cancer Day nhasi, vana mazvikokota munyika vari kuyambira veruzhinji kuti vaende kunovhenekwa magomarara kuitira kuti vasazopinda muna taisireva kana chirwere ichi chakomba. Dr. Bernadette Ndoro, vanoye mazvikokota vezvirwere zvegomarara, vanoti magomarara anyanyonetsa munyika ndepazamu, chibereko negomarara repanhengo yavana baba yeprostate gland. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7 naDr. Ndoro pamusoro penyaya iyi.
Munyika yedu yeZimbabwe magomarara ari kunyanya kunetsa. Magomarara akaita segomarara remuromo wechibereko kumadzimai negomarara rezamu kumadzimai. Kuna ana baba gomarara riri kunyanya kunetsa igomarara rechinyama chewarume chatinoti prostate gland. Ndo rakanyanya kuwarume iroro. Kune mamwe magomarara mazhinji achona anotoredzerana neutachiona weHIV akafanana necaposi sarcoma. Ichiriko ya kuderera ne non-Hodgkin's lymphoma ichiri kunetsa zvakare asi yakuderera nokuti vazhinji vakugona kutora mishonga yeHIV vachibatsirikana pasiri.
Tiri ipapo zvii zvinoratidza kuti pava negomarara?
Zvinoenda nekuti gomarara racho riri pati pacho, but in general kuita mapundu anongokura kazhinji kachona anotanga asingarwadzi pasina kuti abva pekuti. Tinogona kureva kuti gomarara tinoti malumps magrowths. Kuita zvikosoro zvisingapere kunyange munhu akanorapwa zvinji flu zvoramba kupera, kazhinji kacho zvinogona kuratidzika kuti pane gomarara remuchipfuva riripo. Kozoti kubuda ropa panguva kana kuti munzvimbo dzisingabude ropa mazuva ese zvinogona zvakare kuratidza kuti panogona kunge pane gomarara. Ende kusafambisa kunoita nhengo dzedu dzemiri dzakafanana nehura kana kuti nenzira dzekurasanadzo mvura zvinogona kuratidza futi kuti panogona kunge pane gomarara. Saka zvakawanda zvichienda nekuti gomarara racho igomarara rerudzii.
Zvii zvamunokurudzira imi savana chiremba vanoona nezvemagomarara kuti vanhu vaite?
Zvakakosha kune munhu upi neupi kuti azive kuti mararamiro angu inini ndine njodzi yekuita magomarara api acho, ochiziya manje kuti magomarara acho anogona kudzivirirwa here. Kana achikwanisa kudzivirirawo wopinda muzvirongwa zvinodzivirira magomarara iwayo, tinenge tichingokurudzira kuti vanhu vaende vanoitwa screen vanoongororwa kuti vanawo here ipo pasati pane dambudziko.
Vanga vari Dr. Bernadette Ndoro, vanoye mazvikokota vegomarara, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Iye zvino tokuendesai kuna Ivan Zininga kwaanotipa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ndadzoka zvakare svondo rino tichikurukura nenyaya dzevechidiki vari munyika yeZimbabwe nekwakapararira vane zvavari kuita, tichinzwa kuti vari kuzvigonawo sei kwavari. Chirongwa chamunounzirwa svondo rega rega neni Evans Zininga. Nhasi taita rombo rakanaka, tabva tabatawo MC mukuru wechidiki paHarare paanetsa anonzi Thomas Chizhanje. Mukoma Thomas, kwazuwa.
Makadini mukoma Zinga.
Aini ndo fara, ini mwana wamai amene mimi.
Tiri right, kuri sei koko.
Aiwa kuno kuri right stereg. Totonzwa imi mikoko, ndimi muri kutenderera nayo Zimbabwe kai.
Ayo atisi tirikubonaro naro.
Takutsvagai kanhasi mukoma Thomas veruzhinji vanokuonai nesuwo tinokuonai mumadande mutande umu muma Facebook, muma Twitter, muma icho chirungu chakauya ichi. Asi veruzhinji vari kunze uko havanyatsozivi kuti murume uyu ari kumboita nezveikoyo and basa rake rinombofamba sei. Tingangotange nekuda kubvunza kuti iye Thomas Chizhanje uyu asati aita MC ndiani uyu?
Okay. Thomas Chizhanje, I think I'm quite anoita zvinhu zvakati one day. Mainly chakaita kuti zita rangu rizonyatsoita mukurumbira inyaya yesocial media paFacebook. But before that, a degree in marketing from Midland State University. That is ndini pakati pane dande mutate ramanga chakotaure. But the main thrust of everything that I do ndezvekuti isusu vechidiki tiri in charge of our destiny.
Right. Tiri ipapo mukoma Thomas, saka imimi Thomas we marketing uyu na Thomas we MC uyu na Thomas ari kuita ma friends nana Mark Zuckerberg pa Facebook uyu. Vanhu vese ava kuwanda kwavakaita uku muchivaisa munhu mumwe chete imimi. Munozvibatanidza sei zvese izvi?
Sezvana mutara pekutanga ndikati pese pane mukana wekuti ndikwanise kuinfluenza myself or my generation, that's where I come in. Kwozoti kana wazviita hanzi vanhu vanoti fame without money, kuti like pane vanhu vanokwanisa kuita mukurumbira vasina mari. But inini what I believe is ukaita mukurumbira unokuzaririra maopportunity ekuti unokuzaririra mukana wekuti uite mari zvinobhenefita iwewe, uite mari kana kuti uwane mukana wokukurudzira vamwe vanenge vari mupozishoni maybe yawaimbova usati wawana mukana uyu. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinoita kuti ndizokwanisa kuyanana nevanhu vakasiyana-siyana, kuzi ndoziva kuti mukama ihwohwo ndo munobuditsa zvinhu.
Nguva yedu ndo yakuita jerasi, asi ndichakutsvagai zvakare mune zvimwe zvirongwa tigoramba tichikurukura nai. Aiwa, ndinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Vateereri vedu avo vanga vari mukoma Thomas Chizhanje, MC mukuru anetsa pararapo, vachikurukura nesu nezvavari kuita nekwavari kuenda. Tinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Mugodzoka zvakare svondo rinouya muchirongwa chevechidiki chamuno unzirwa svondo rega rega neni Evans Zininga. Ndinokuonekai nemufaro ndichiti musare zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Evans. Iye zvino tombonzwa hurukure yechitendero yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Crispin Masuka pamwe navaSolomon Tembo veChurch Without Walls ava vari mudunhu rePennsylvania muno muAmerica.
Vateereri, ndinokuchingamidzai zvekare svondo rino munyaya dzedu dzezvechitendero. Mucharangarira kuti masvondo maviri kana kuti matatu apfuura takataura naPastor Crispin Masuka veChurch Without Walls pamwe chete navaSolomon Tembo avo vakange vari parwendo rwokuenda kuZimbabwe maererano nezvirongwa zvavanoda kuenda kunoita kumusha kuZimbabwe. Saka vadzokazve nhasi uno kuti vatipire zvese zvakaitika nezvavakanowana kumusha. Ndotanga nemwi Pastor Masuka. Chii chakazoitika kubva zvatapedzisira kutaura tese?
Kubva patakapedzisira kutaura tese paye sekutaura kwetike taita kuti tiri kuda kutuma vaSolomon Tembo senhume yedu iri kubva kuChurch Without Walls kuno kuNorth America kuti vaende vanoonana nevakuru vehurumende kuti tione kuti tingapuwe here nzvimbo kana kuti farm yekuti tiite chirongwa chedu chekuti tikwanise kuti tiyamure maStreet Kids kuvavakira chikoro nekuitawo futi kuti pave nechipatara.
Vatembo, tinokuchingamidza pachirongwa madzoka zvekare. Tipirewo zvakaitika nezvamakanowana.
Ah, ndakafamba zvakanaka hendi ndakasvika ndikatambirwa zvakanaka chose. Hendi ndoda kuudza vanhu veZimbabwe kuti no government is really interested kuti vanhu vadzoke kumusha vainveste. Ndoda kutenda chaizvo vanhu vakandibetsera ikoko, vanhu vakandibetsera vakanditungamirira munezvese zvirongwa zvatanichida kuita. Chekutanga ndinoda kutenda Dr. Furusa of Africa University, ndozotenda futi NG, Pastor Paji, Levenia. Those are the people who direct me kuti ndiende to the right people. Ndoda futi kutenda Minister Ziyambi Ziyambi, ndi Minister of Justice and Legal Parliamentary, munhu wandakaenda ndikanoona zvakare. Ndotendawo futi Marshall Shiri, Minister of Lands. Saka takaisa zviro zvese izvi kuma ministries navo vese vatakaona. Ndikaendawo futi kuna meya weHarare tikanotaura navo tikakumbira land. Zvinhu zvakavafadza chose, especially pavakaona kuti tikuda kutarisira kuti tichengetedze vana street kids vari muZimbabwe.
Mukatiudzawo zvimwe zvakafamba maererano nekuda kwenyu.
Zvese zvandaida zvaitwa. Kana zvinhu zvandikutaura kuti maministri zvese, ndakaenda kuna Minister Ziyambi Ziyambi ndikataura navo, ndikaenda ku Ministry of Lands. Vakati izvo land irimo muZimbabwe yakawanda chaizvo, hatimboipedzi. Takatoofwa imwe land rukadoma about 10 hectares. Tirikuda kutangira muHarare because ndo mune vanhu vakawanda street kids. Tabva muHarare topindo kuna ama matowns ana Bulawayo kadauma.
Saka munofunga kuti zvingatora nguva yakadini izvi?
Handifungi kutarisira maybe kupera kwaFebruary tendatonzwa answer from the ministers or from the ministry.
Zvino mari dzacho dzatoripo hadzo?
Mari dziripo, masponsa varipo,
Masuka. Pana mashoko okupedzisira amungatipa?
Ndinoverenga hangu nerechirungu rinoti, when the Lord brought back the captives of Zion, we were like those who were dreaming. Then our mouth was filled with laughter and our tongues with singing. And they said among the nations, the Lord has done great things for them. Tsamba inondibata zvikuru nekuti vana vaIsraeri vabva muusungwa kuZion kana kuti kudiaspora vakaita sanga vari kurota hope kuti chokwadi zvaitika here kuti taakwanisa kudzokera kusha. Vakave nekufara vachiimba vachiseka vachidi. Vanhu vakavaona vachiita izvi vakapupura kuti chokwadi Mwari anavo. Mwari aita zvinhu zvikuru pakati pavo. Ndo zvatakapupurirwawo kuno semhuri yeZimbabwe tiri kumadiaspora nevari kuno kunyika vemamwe vedzimwe nyika. Vakati maZimbabwe ziwa is peaceful nation. Takatenda nemhuri yeZimbabwe kuzvibata kwavakaita kusvika paita revolution yekuti taane new government. Tamu new dispensation, ndo mashoko.
Aiwa, tinotenda zvikuru namashoko enyu. Ini ndini Tanonoka Wande, ndichiti ndo panoperera chirongwa chedu nhasi. Tanga tina Pastor Crispin Masuka navaSolomon Tembo veChurch Without Walls. Kusvika tasangana zvekare svondo rinouya, mosara zvakanaka.
Apo manzwa muchikamu chedu chechitendero hurukuru yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Crispin Masuka pamwe navaSolomon Tembo veChurch Without Walls vari muPennsylvania muno maAmerica.
Ndakuchinja mutemo sarura yodura tanzika yongo manyangwe hukudzama undura ndakuchinja mutemo sarura yodura tanzika yongo manyangwe hukudzama undura oh emambo
era siga
kutonga kwaro ngoma painoira ngoma yamakachaira rinofatsanendera
ngambara makachaira
kutonga kwaro kutonga kwaro kutonga kwaro
nzvisa yekambo kutonga kwaro kubva kuna Jah Fraser sezvo ngwedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mbatani zgoe mapata anopikisa we MDC Alliance unoita musangano mukuru muchitungweza. Tabatashuka kumagumo anokuwene kayane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndi kusemi na Ntungamili Nkomo.
Soku isika tisenda.